Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu tingatoti danho ratorwa nehurumende iri chidimbu chidiki chaizvo zvainofanira kunge ichiita. Tingakurudzira kuti dei vanga vachida kuti vanyatsokubatsira kuti vaite bring down my numbers. Chinhu chakakosha kuti vawedzere avo vanofamba vachibaya nhomba.
Hurumende inowedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown.
The era of long queues and the corrupt tendencies in the issuance of vital civil registration documents is indeed coming to an end.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura hurongwa hwemapasipoti anoshandisa humhizha hwemadande mutande.
We are saying, isusu as council, let's partake in that program. Tione kuti tinobatsira macommunities kudzidzisa kuti ngatidzwarei miti.
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedzwa kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakawedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19 zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubatwa nedenda iri yemhando yeOmicron munyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota wakaitwa nezuro, gurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota rakawirirana zvisungo zvine zvichitsama zvokudzivirira kupararira kwedenda iri, zvinosanganisira kuti mapazi ose ehurumende amire kuita misangano inounganidza vanhu. Vakati misangano yakakosha chete ndiyo ichange yoitwa pachishandiswa madande emutande. Amai Mutsvangwa vakatiwo nharaunda dzose dziri kukurudzirwa kuramba dzakangwarira uye kuramba dzichitevedzera matano anodzivirira kupararira kweCOVID-19. Dare remakurukota iri rinonzi zvakare rakasunga kuti kusimbiswa kwemitemo inodzivirira kupararira kwedenda iri kusimbiswe mumapoka ose. Nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vanoti iri idanho rakanaka chose sezvo Omicron iri kubata vanhu vakawanda, izvo zvinogona kukanganisa mafambiro eutano muzvipatara. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati zvakaitwa nehurumende zvekuwedzera lockdown kana kuti kumbovharwa zvishoma kwenyika nekuda kwekupararira kweutachiona hweCOVID-19 kunyanyanya maringe nemhando yeOmicron yadai kutekeshera, idanho rakanaka rinobatsira kuti hurumende igadzire hwaro hwekuti kana vamwe vanorwara nezvimwe zvirwere vawane mukana wokuti varambe vachirapwa, nekuti tikasadaro hospital burden kana kuti kuwanda kwevanhu muchipatara kunokwira zvakanyanya, zvinozoita kuti health system icollapse kana kuti itadze kuita cope up nedenda radai kutakashira munyika. Tingade kuti vatirere vazive kuti zvimwe zvaita kuti hurumende itore danho iri ndezvekuti uwandu wevanhu vari kubatwa neutachiona weCOVID-19 vanozikanwa muZimbabwe wakakura zvakanyanyisa zvakapetwa zvakanyanya yatingati pachirungu almost by 500% in 2 weeks time. Kukwira kwakanyanyisa kwokuita chibhenengene chaiko ikoko kunotodedzera kuti hurumende itore matanho akakosha.
Asika tiri kuona hurumende yatotora danho irori rekuwedzera lockdown pamwe chete nekusimbisa mitemo inodzivirira kupararira kwecovid-19. Hazvisi zvamungatarisira here?
Isusu tingatoti danho ratorwa nehurumende iri chidimbu chidiki chaizvo zvainofanira kunge ichiita. Tingakurudzira kuti dei vanga vachida kuti vanyatsokubatsira kuti vaite bring down manumbers. Chinhu chakakosha kuti vawedzere avo vanofamba vachibaya nhomba munyika nekuongorora kuti vanhu vane utachiona ndevapi. Yatingati disease violence and vaccination approach. Tingatovakurudzirawo zvakare kuti dei zvaibvira varekruta kana kumasoja uko nemauto nevamwe vanosenzera hurumende kunyanya takanangana nevechiuto kuti vabatsire kunobaya vanhu. Vabaye vanhu vakawanda nhomba. Izvi zvinobatsira zvakanyanya kuti vanhu vanenge vabatwa necovid-19 kana neutachiona uhu vasarware zvokuenda muzvipatara. Tinodayira kuti izvo zvingabatsira vanhu vakawanda.
Takaonawo hurumende ichitora danho rekuvhara misangano kumahofisi kana kumapazi ehurumende. Munotiwo nedanho irori?
Idanho rakanaka. Tingatoti hurumende yakanonoka kuriita nekuti pari zvino takanzwa kuti kumatare kunotongwa mhosva uko kwakatovharwa nenyaya yekuti vanoshandisenza ikoko vazhinji vanga vakubatwa necovid-19. Kuparamendi zvimwe chete zvinoreva kuti vakainonokera nyaya iyi zvekuti iye zvino izvi yatekeshera kwese kwese zvingadai zviri zvinhu zvakakurumidzwa kuitwa. Asi zvisinei, idanho rakanaka rinoita kuti vashandi vehurumende nenzvimbo dzinounganira vanhu vakawanda dzinenge dzichiitira kuti vanhu vatsvage rubatsiro kuhurumende dzisave nzvimbo dzekutapurira utachiona. Tinodayirawo zvakare kuti dai vadaro nekumaduta vanhu uko mabhasi aya anotakura vanhu vehurumende aya kuti vasungire kuti munhu wese anopinda mubhazi iroro chekutanga ange akaongororwa achionekwa kuti haana utachiona here. Chechipiri, kunyange akanzi haana utachiona, munhu wese anofanira kunge akapfeka mamaski ekuzvidzivirira nokudzivirira vamwe vaanenge ainavo mabhazi iwayo. Ivo vanosenza vanofambisa mabhazi acho vanofanira kunge vachiongororwa zuva nezuva pamwe chete nokupfekawo zvokudzivirira kuti vasatapurirane nevanhu vavanenge vakatakura. Ndo mamwe matanho avanogona kutora.
Nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muno muAmerica. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura hurongwa hwemapasipoti anoshandisa humisha hwemadande mutande kana kuti e-passports. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakabatana nekambani yegasu pasulisi yekulutania muchirongwa chekugadzira mapasipoti anoshandisa humisha hwepamadande mutande. Vachiparura gwaro rekufambisa idzvairi, vamunangagwa vati zvaitwa nehurumende yavo iyi mucherechedzo wekuzvipira kwehurumende mukurerutsa upenyu hweveruzhinji kuburikidza nekuona kuti vana veZimbabwe vawana magwaro nenzira iri nyore sezvo vanenge voshandisa dande mutande kunyorera magwaro matsva aya. Vamunangagwa vatiwo pamusoro pemapasipoti, kambani yakabatana nehurumende ichawanisa vanhu zvitupa, mapepa ekuzvarwa nezvimwewo nyore.
The era of long queues and the corrupt tendencies in the issuance of vital civil registration documents is indeed coming to an end.
Kana takunyazoshandisa michina mitsva yechizvino-zvino iyi kugadzira mapasipoti, tichaona kuti kunyange nezvitupa nemabirth certificate zvinenge zvavawo nyore uye zvogadzirwa nechimbi-chimbi. Nyaya yemitsese neuori mukuwana maregistration documents yave kuzopera.
Vachitsanangura kuStudio 7 mushure mekuparurwa kwepasipoti iyi, vakafanobata chigaro chamabharani mukuru vaHenry Machiri vati pasipoti chaiyi inenge ichingovawo bhuku serangaririko asi mutsauko ndewokuti panenge paine kadhi rinenge rakaiswa rinenge rine zvese zvinodiwa pamusoro pemunhu. Vamachiri vati izvi zvichaita kuti pasawana vanhu vanoshandisa mapasipoti evamwe kana kuchinja mazita pamapasipoti evamwe.
Mutsauko wepasipoti itsva ndewekuti ine chinonzi chipu chiri mukati. Chichange chichiiswa zvakare nemushina information yemunhu. Apa ii added security feature yekuti kana pane anoda kutamba zvisiri zvine passport kana kuchinja mazita epassport, tinoziva kune vamwe vane unhubo vanozviita, asi zviri muchipa haagoni kuzvichinja.
Vamachiri vatiwo passport yemhando iyi ichabatsirawo vana vezimbabwe mukupinda nekubuda mudzimwe nyika dzinoshandisa mishina yechizvino zvino, uye vafambi vanenge vasisapfuuri nepane munhu kuti vadhindirwe mapasipoti, asi kuti vanenge vongoisa mapasipoti aya pamuchina vopfuura.
Vafambi vedu vanoenda kune dzimwe nyika, dzimwe nyika dzane avanoti maegate. Unopfuura nepo kwauchapfuura nepane munhu, wongopfuura wopinda uchienda kwauri kuenda.
Vamachiri vatiwo zvichaita nyore kuti vanhu vatore pasipoti iyi, uye sezvo Zimbabwe yanga ine dambudziko rekuwana mari yekunze, kambani iyi ichatenga zvese zvinodiwa pakugadzira mapasipoti aya.
Zvinodiwa papasipoti zviri kugara zvichiwanika kunze kwenyika. Dambudziko rine nyika yedu nderekuwana foreign currency kutenga zvinhu izvi. Asi urongwa huripo nekambani iyi hunonzi PPP, private public partnership, ivo ndo vari kuunza zvinhu izvi. Ndovachatenga zvinodiwa, ndovatogara kudhara vakuchitenga. Asi papasipoti yega yega tinenge tivapo chikamu chemari kuitira kuripa zvavatenga.
Vachitaura pakuparurwa kwepasipoti itsvaiyi, nyanzvi mune zveumhizha mukambani yeGasu Pasulis vaEmmanuel Katov vati veruzhinji vachange vaona mapasipoti avo mushure memazuva manomwe ekunyorera, uye vachibhadhara madhora ekuamerica zana. Avo vanenge vachida pasipoti yechimbi chimbi ichange ichibuda mushure memazuva maviri, uye vachibhadharawo madhora ekuamerica mazana maviri. Vakatobvatiwo vachawanisa vanhu zvitupa zviri nyore, uye panozopera gore ra2022 vanenge vawanisa vanhu vanosvika mamiriyoni maviri zvitupa. Mumutemo waiswa kunyorera kuwana pasipoti munhu wese achange achibhadhara madhora makumi maviri kubhanga reCBZ. Vaowen Liwayo vanoshanda nePlatform for Youth Development vati kunyange hazvo pasipoti itsva yakanaka, hurumende ingadai yatanga yaona kuti nzvimbo dzese munyika dzava nemahofisi anogona kupa magwaro awa. VaLiwayo vatiwo zvinokatyamadza kuti hurumende iri kuisa mutengo wemari yekunze iyo yavatiwo yakawandisa.
Asi dambudziko randiri kuona kuti hazvina kujeka ndezvokuti havasati vaisa masystem kumadistrict registrar offices kuti vanhu vari kumaruzevha vari kunzvimbo dzisiri muHarare, dzisiri kumataundi maguta vakwanise kuitawo iapplication yacho yekuti vawane ipassport. Mitengo yacho yakati kurei yekuti $100 nema$200. Tichida kutarisa kuti muno muZimbabwe hurumende yakataura pachena kuti hatisi kuzoita redollarize. Saka mari iyoyo yeUS dollar vari government iri kuchaja in US dollars, but economy yedu vari kuti hatisi kuita redollarize.
Kambani pamwe nehurumende yatiwo ichange ichivandudza mahofisi ekwaregistrar general matunhu gumi pamwe nemuzinda yose yeZimbabwe iri kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedzwa kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Kudza nai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekusima miti chaitwa pachikoro cheQueen Elizabeth II Primary School, Kanzura weWard 25 Nkulumane vaRodney Jele vati kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kunoreva kuti panofanirwa kutorwa matanho akasimba ekudzivirira izvi. Vajele vati munyika dzichiri kubudirira seZimbabwe, vanhu vanotema miti vachigadzira pekurima uye vachishandisa sehuni nezvimwe. Vakati vechidiki vanofanirwa kudzidziswa nezvekukosha kwekusima nekuchengetedzwa kwemiti.
Chirungu chinoti catch them while they are still young, so that's why tichiuya kumaschools etu kuti tiuye tizoita matree planting kuchikoro, so that vanhu vana vechikoro even vazive kuti it's a very important exercise which should be done at least gore negore.
Nyika yagara ine zuva rakasendekwa parutivi reNational Tree Planting Day, rinocherechedzwa pamugovera wekutanga wemwedzi wazvita gore rega rega. Vajele vati kanzuru yeguta Bulawayo ya gara ino tsigira zvirongwa zvehurumende uye ino gara ichiita zvirongwa zvakadai muzvikoro zvekanzuru senzira yekuedza kudzidzisa vechidiki. Mukuru wezvekudzidzisa kuchengetedzwa kwezviwanikwa mukanzuro yeguta Bulawayo Vatulani Magagula vati pagore rimwe chete vati pagore kanzuro inowanzosima miti inopfuura chiuru chimwe chete munzvimbo dzakasiyana siyana muguta kusanganisira zvikoro. Asi vati kuveko kwechirwere cheCOVID-19 kwakambovhiringidza urongwa uhu. Vatiwo zvakakosha kuti vechidiki vadzidziswe nezvekukosha kwemiti.
Tofanira kuti by now takutoona kuti tatova padhuze kuti tidye. Asi nowadays because of this climate change hazvichaitike seizvozvo. We are saying isusu as council, let's partake in that program. Tione kuti tinobatsira ma communities kudzidzisa kuti ngati dzwarei miti.
Mushandi mu Forestry Company of Zimbabwe mudunhu reBulawayo amaino kutavanyati vati ongororo yakaitwa inoratidza kuti huwandu hwemasango munyika hwakaderera nezvikamu 13 kubva muzana kusvika pazvikamu 33 kubva muzana mugore ra2017 zvichienzaniswa nezvikamu 40 kubva muzana mugore ra2002. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoti nyika dzichiri kubudirira seZimbabwe hadzina zvakawanda zvadziri unyanyoita zvinonyanya kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi dzinoti nyika idzi ndidzo dzinonyanya kubatwa nedambudziko iri nekuda kwekuti veruzhinji vanowana raramo kubva mukurima. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Jombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti vatungamiri vebato rezanu PF muZumba vari kuramba kutsigira vamwe vatsigiri vebato ravo vakaratidzira vachishora kambani yekuChina yeHenjing iyo iri kuchera matombo egranite mudunhu duku iri. Vairatidzira ava vakayambira kuti havazovhoteri bato rezanu PF kana hurumende ikasamisa mabasa ekambani yeHenjing iyo vanoti ichakonzera kubviswa kwemhuri dzinoita zana kubva mumisha yadzo. Newsday rakare rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kupa humbowo nhasi mudare redzimhosva munyaya inopomirwa vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa uyo ari kupomerwa mhosva yekuedza kuwana gwaro remuchato renhema apo vachiwenga vakanga vari muchipatara kuSouth Africa. Zimlive.com rinoti kutanga mangwanani anhasi United Kingdom yabisa mitemo inogozhesera zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica 10 kupinda munyika iyi pamusoro penhando yeCOVID-19 yeOmicron. Dzimwe nyika dzanga dziri muchikwata ichi dzinosanganisira Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, Zambia neZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ikoko ndini gogo ndinoda kungotaura zvishoma pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe, hama dzangu, ngatizive zvatinoita. Tarisai muone kuti kana kuchirashwa vakuru vakuru vasingadanwi kumusangano, isu tinozova papi navo. Ngatirangarire, ngatidzidze, ngatione, ngatisharure mutungamiri ane gwara kuti tione kuti pamberi apo tinozoita sei. Isu yedu tachembera tave haridzofa zvirofa, tinogona kungofa. Pati vana vedu navazukuru vanosara vari papi? Vatungamiriri vedu povotanga kurashwa navamwe kudai. Anyway, ngatione pokuvhota. Saite somunonzi wabatirwa bhiro uri musaga, bata wega.
Ndiniwe wamwe waimboisa maaudio tichitaura kuti wakomana achimboplaya maaudio yedu weZANU-PF. But takazosvika paunyatsoteera matrack records tikazoona kuti mazi MDC Alliance ndo yega inogona kutungamira nyika, uye vanhu vese vanotaura paStudio 7 hakusi kuti vanenge vari kuMDC Alliance kana kuti ine favor kana kuti, but nyika yese yangwachisa mbama. Wazi mkada wa sutari sisa mimika. Patiri na asi situation ya tinayo. Tika votuwa mnanga gwandi. Chipi cha wano guna kuchinja. Nima tungira wari kuita hapana. Asi wacha misa tari sayi kumashiri kwa waka hapa. Even ukatira message. Message. Aywa maaywa wacha misa aywa. Ende chirundi spaka kandeje kuti 2023 ka. Pama pa 6 million za makataura kwa mkoma neroka. Pane voti yangu. Pane voti yangu. Saka isusu sema Zimbabweans kuchema kwedu kuri ballot box. Katingoti panachisa tungu itika X. Wabudo uchi modela koso. Kuchifamba kwa mka step kwa igura zotapinda mkena. Hakuna nombo kubata hakuna kapozi kako munu. Chiza mbama.
I'm sorry, Mirano, MDC, Yamuki MDC Alliance. I am Rukita, Fuzra Chamisa, Yazotonga, Kanakuchi, Zimbabwe. I don't go to Mafunga beds, Paradin Zombie, Funga Chagaja, and Yanga Zayo. In Gosiai, Ruti Maraga, Kuseka, Ipaga, Tora, Monkey, and Tangra, and do only Munu. I found a Kungi Akazotonga, Kachinki Sashin, created Zanison Chamisa. Ngazi zvo kuita chete.
Hello vamushamarari makadiko vashamarari ve studio 7 ana mukoma jonga kandimire. Aiwa munoita zvakanaka chokwadi kuti pa nhau dzechokwadi dzinenge chitika muZimbabwe. Ndini Divine Marcelo in Botswana ku Gibbs.
Mamukazi pa studio 7 apo ana mukoma jonga nevamwe wese vanatanonoka hwande. Ana blessing Zulu, mnoti gonera, nebasara mnoita. Tinonzwa zvakawanda zvakawanzika. Tarwadziwa, tinoti nematambudziko. Awati wamavhinga waitimirira zvakawanda. Ini innocent pamaskeni apo.
Right, varumeka.
Varume womusangano.
Nomusangano wevanhu.
Handei tinotojeza kuvhota. Ndiona kuti dzeke ndikuda kuzama kuita ma... Maskiri eda kuita kuti chichi kuda kulimita vanhu kuti vasaregistre kuvhota. Asi isusu handei hatisina basa nekuti hanzi kune vasina zvitupa. Handitika iwewe usina chitupa usina kumbogara wakamboregista hande kunoregistra kuvhota. Iwewe usina kumboregistra kuvhota iwewe hande tinoregistra kuvhota. Tivhote tibvise makambwe dzari papa. Tibvise utongi wakaunduka. Utongi usina kana kwaunoendawo. Tibvise utungamiriri wemadzakutsaku uripo. And it no voter. 2023 amazang, I did no voter. By election in Papa, I did no voter.
In Indino Dakubunza, Okuti, ha. The party Yava Douglas Monzora, MDCT, Inema supporters, Rekanaguti, Jivo Nava Komichi, Nava Namai Tokosani Kupen, Okuti, ah. Hatina kana pandino mbonzu kwa munu unonge achitaura achikomenta o kuti MDC wa Douglas Monzora vazoita wo ichi ne ichi hapana kunze kwa uyu unonzanuyu witness Dube reka na kuti ameno hatito zivine vanu we MDC tivacho vanu wadzi wana wa chamisa asi vanu una kuti ndio mtunga miriri we MDC noti zvavo zvokushandiswa ne Zanu PF ndatenda hangu studio 7.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne studio 7 isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Weta guru re Washington DC vakal Racine nezuro vakaenda kumatare edzimosva uko vakamhangarira sangano re Proud Boys nere Oath Keepers zvichitevera zvabanonzi vakaita pakuratidzira kwakatora nzvimbo paparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill musi wa 1 ndira gore rino. Pazuva iri vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapinda zvechisimba muCapitol Hill nechinangwa chekumisa kuti va Joe Biden vaite mutungamiri wenyika mushure mekukunda kwavo va Trump musarudzo dzemutungamiri wenyika. Paka punzwa mawindo, matafura, misuo nezvimwe uye pakafa vanhu vashanu. Pane komiti iri kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuona kana va Trump nevatsigiri vavo vakapara mhosva yekuda kupidigura hurumende. Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende yeguta reWashington DC iyambiro kune mamwe masangano kuti vakaita izvi mutemo uchavaranga zvakaoma.
Nhasi vakau Attorney General vakau Rasin vaonekwa vachienda kumatare dzimhosva vachitaura kuti ivo vanoda kuti masangano akada se Proud Boys nerimwe rinonzi Oath Keepers abatwe ane mhosva yekupaza mudziyo kuCapitol musi wakaitika mhirishonga. Ivo vari kutaura mumapepa avo vachiti vanhu ava vanofanirwa kuti vabhadhare chimwe nechimwe zvacho chakapwanyika and vanofanira kubhadhara the expense yakaitwa nemapurisa mukunyaradza runyararo musi wacho iwowo. And ivo intention yavo yeapplication yacho vari kutaura kuti application iyi ndeyokudzivirira neku ita kuti vamwe vanhu vachafunga zvakadaro mumakore kana mazuva anopfuura vasazvipame futi because panenge pane maconsequences.
Vataura pamusoro pesangano rinonzi Proud Boys nerimwe rinonzi Oath Keepers. Masangano aya akamira sei uye sei vaaendesa kumatare edzimhosva?
Vanotaura pamusoro pemasangano eProud Boy nerimwe rinonzi Oath Keepers. Aya masangano aya anoonekwa achinzi anonyanya kuita yatingati pachirungu white extremism. Vanhu vanoona senge ivo veganda chena vane masimba akapfuura vamwe. And amo masangano ayo anonzi ari associated neamasangano aiita yatingati pachirungu lynch vanhu vatema kudhara vachiuraya vanhu vatema kudhara avo vanonzi vana Ku Klux Klan.
Vamasiye, sei kwatorwa dano iri isu tichiziva kuti vanhu muAmerica vane kodzero dzekuungana madiro kutaura zvavanoda pamwe nekuratidzira sekuda kwavo?
Nyaya iyi yawinzwa kumatare inyaya yekuti kana pane vamwe zvakare vane mafungiro yokuda kuzokonzeresa mhirizhonga nekukonzeresa kusawirirana muno muAmerica vasazviite nekuti panenge pane maconsequences and vachabhadhara tatikati restitution zvichienda mberi.
Kana makatarisa mhosva dzavari kupomerwa idzi, kana vakawanikwa vaine mhosva vangapiwa mutongo wakadini? Vangabhadhariswa mari yakawanda sei?
Pari zvino kuri kunzi mari dzacho hasati dzanyatsokuspecifywa but vari kutaura kuti mari dzacho dzichauya muhwandu kana vagara pasi vabadanidza nyaya yacho. Ndemuchidimbo ndingati ndizvo zvandikataura panguva inoi.
Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzera zvakare nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa humhizha hwemadandemutande. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti zvakakosha kuti vechidiki vazive zvakanakira kudyara nekuchengetedza kwemiti kuitira rakanaka ramangwana ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.